Chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu ese munyika kutanga musi watendira kusvika musi wa 8 kukadzi kunyange hazvo vakuru vezeki pamuzinda wecommission muHarare vange vasiri kudaira mafoni avo mukuru anona nezvesarudzo mucommission iyi mudunhu remashonaland west vaAustin Ndlovu vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chiri kuitwa chichitevedza nzvimbo dzine vanhu vakazopiwa zvitupa pachena nemahofisi emabharani mukuru wehurumende registrar general chirongwa cheblitz chadarika vandlovu vatiwo chirongwa ichi chiri kuitwa kugadzirisa zvichemo zvevaiva nevabereki vanobva kunze kwenyika avo vainge vasingabvumidzwe kuvhota vanoti zvichitevera mutongo wedare repamusoro vanhu ava vave kuzonyoreswa pasi pechirongwa chemopap icho chiri kutanga svondo rinouya munambudzi gore rapera dare repamusoro rakati vanhu ava kana kuti maaliens vanokwanisa kuvhota kana vakaburitsa humbo hunoratidza kuti vabereki vavo vanobva kunyika dziri kuchamhembe kweafrica mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris maduku vaudza studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi nemufaro sezvo chichipa mukana kune vaya vakashaya mukana wekunyoresa pazvirongwa zvapfuura vamaduku vanoti vanhu havafaniri kutambisa mikana yakadai sezvo ichivapa mikana wekuti vakuzokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo.
Chichemo chatanga tagara tingori nacho isusu emasangano akazvimirira chekuti pakwanisa kuita mukana wekuti munhu wese anda kuregista kuvhota aregiste kuvhota nekuti ndiyo nyaya yagara iri yatingati outstanding. Saka chirongwa ichi tinochitambira zvakanyanya tiri kutikurudzira vagari vemuzimbabwe vechidiki vese vari kunyika dzakaparadzana South Africa, UK and so forth kuti ndiwo mukana watawana wekuti uya tizoregister kuti tikwanise kunge tiriwo maparticipants ekuti tigadzise nyika yedu mune ramangwana.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vatiwo zvakanaka kuti nguva yekunyoresa kuvhota iwedzerwe kuti vese vanokodzera kuvhota vaende kunonyoresa.
Kuwedzerwa kwemazuva ekunyoresa kuvhota kungangobatsira nekuda kwekuti mukatarisa kupiwa kwakaita mutongo High Court zvichiita maererano ne vanonzi vabva kure vaya maaliens vakanga vatadza kuregista chinzi havana ugari wemuzimbabwe vanokwanisa kudi kuchiwanawo ugari wemuzimbabwe vachiregista nekuwedzerwa kwaita nguvai. Saka ndoona sekunge zvichabatsira.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirirwa navawalsh Mincube vahenry Chimbiri vakurudzira vese vasina kunyoresa kuvhota kuti vashandise mukana wavari kupiwa nezek uyu. Mukuru muboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai mudunhu reHarare vaDanford Ngadzore vati apa zeki yaterera zvichemo zvavo.
And also, I think it's part of our reform same DC that I advocate. But I think when you vote, I'm going to vote. 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 So, I'm going to vote. 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 So, I think I'm going to vote.
Atina kukwanisa kubata vezanu PF kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vandlovu vati kunze kwemopap vanhu vanokwanisa kuramba vachinonyoresa kuvhota kunyange pari zvino kumahofisi avo ari mumatunhu ese munyika. VEZEC vari kugadzira gwaro revavhoti idzva rebiometric voter register iro richashandiswa musarudzo dzegore rinouya uye izvi zvinotevera kubviswa kwebasa iri kubva kumahofisi aregistrar general. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.